manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 6, 2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti chirongwa chekubaya vanhunhomba yeCOVID-19 chiri kufamba zvakanaka munyika.
Programu yedu yevaccination haisati yanasa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinata vanhu 10 million panozopera Disemba wegore rino.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti mitsetse mirefu iri munzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba munongedzwe kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Varayiridzi voudza hurumende kuti igare pasi navo pakubuda neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kwete kuti hurumende iite zanondega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti urongwa hwaro hwekubaya vanhunhomba yeCOVID-19 huri kufamba zvakanaka munyika. Asi dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa sezvo vanhu vari kumira kwenguva ndefu vari mumitsetse. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba mugwara rakanaka uye vanotarisira kuti hurumende ichagona kusadzikisa shuviro yekuti zvikamu makumatanhatu kubva muzana zvevanhu zvinenge zvabayiwa nhomba.
Ndinoda kutenda mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vanova His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa neurongwa hwekutenga mishonga yekuti vanhu vese vabayiwe. Vaine vavariro yekuti tiite reach yatinoti herd immunity 60%. Saka Zimbabwe ndeimwe nyika iri kuverengerwa pamusoro pekutenga mishonga. Vaine vavariro yekuti munhu wese ange achibayiwa kuti tirwisane nenyaya yechirwere ichi.
Vamujiri vatiwo mangwana hurumende iri kutambira majekiseni ekushandisa kubaya nhomba dzeCOVID-19 mamiriyoni maviri dzakatengwa kuChina. Mutungamiriri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vatsigirawo kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba zvakanaka kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Nyika yeAfrica toona kuti tiri pachinano chiri nani tichikombedza kana tichitarisa nedzimwe nyika dzakatikomberedza tinoona kuti tiriyeye vamwe nyika dzamhanya chaizvo nemavhaccine.
Vamarisa varumbidzawo danho rakaturwa nehurumende rekuti zvipatara nemakirinika akazvimirira zvitange kubayawo nhomba yeCOVID-19.
Takanyora request takawanda tiri maprivate practitioner and takapindugwa zvichindi chindi nehurumende neMinistry of Health tikapindugwa nekanzuru vanhu vakaita makosi ekutotrena nekurekoda information mumabooks zvese zvizvia zvakatetwa verifa ende tiri kutobaya izvozvi tiri kutobaya ende nhomba dzavanhu vari kufara noda kwokuti zvaaita nyore noda kwokuti zvaakuridzisa mutaro kana kuti makiu anga achingoitika kumapublic institutions.
Asi vamarisa vatiwo vanachiremba vakazvimirira vanodawo kubatsirwawo nemabhokisi anochengeta chando sezvo nhomba idzi dzine matemperature dzinofanirwa kugara dziri.
Dambudziko ratanga tichingoita nderekuti zvikwanisiro zvacho zvinodiwa kuti mavhaccines aaitwe kuvanhu zvaanga zvichiti netsei. For example ndingataura ndichiti aya anonzi makula box anochengeta mishonga angari kuti shemekei uye hatisaipa uye dambudziko riri kuitika zvonderekuti paari kutengeswa kunzvimbo shoma shoma muprivate imomo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachisati chanyatsopinda mugwara. Vamadzorera vati hurumende inofanirwa kusimba mukupinza nhomba munyika kuitira kuti ikwanise kubaya nhomba vanhu zvikamu makumatanhatu kubva muzana.
Programu yedu yevaccination haisati yanasa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinata vanhu 10 million panozopera Disemba wegore rino. hurumende ngainanzirire nyaya yeprocurement kutengwa kwemavaccines acho izvi zvinotanga kuvaccinata first dose vanhu vanosvika 1,7 million chete that means tichiri kuda madosi anodarika 16 million kuti tibate target yedu zvinoreva kuti for 4 months zvinotevera hurumende inofanira kupinza mavaccines anoita 4 million pamwedzi
vamadzorera vatiwo kune dzimwe nzvimbo dzichiri kuita mitsetse mirefu yevanhu vanenge vachida kubayiwa nhomba yecovid-19
nhomba ngaiwande nzvimbo zhinji dzasadzane nhomba makius achakareba
hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pazviuru zana negumi nezvina nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 114,489 vanhu makumi mana nevatatu vakafa nechirwere ichi nezuro izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevana kana kuti 3,754 bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana mashanu nemakumi mana nemumwe chete 1,780,541 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 vabayiwa nhomba yepiri vave mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 920,554 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
hurumende nhasi yaburitsa mazita evanhu vachapiwa ruremekedzo nemibayiro yehushingi mukuita basa rakanaka izvi zvichaitwa musi weHeroes Day Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
aka ndikekutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibayiro kuvanhu vasiri muchiuto mazita aburiswa mugwaro rehurumende regovernment gazette anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu uye vari muzvikwata zvakasiyana-siyana vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa gurukota rezvemitambo Dr. Kirsty Coventry naArchbishop Ezekiel Gutu vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu vaWalter Kamba vaive mukuru weUniversity of Zimbabwe navaPhineas Makurane vaive mukuru weNational University of Science and Technology namushakabvu Primrose Kurasha vaive mukuru weZimbabwe Open University Professor Hope Sadza naProfessor Christopher Chesanga vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Mungoshi vapatisa nyati navaDavid Guy namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubayiro wecommendation award mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation Ruben Barwe pamwe nemumwe mutori wenhau weZBC akashaya Judith Makwanya nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica Tawanda Kanema vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe pamwe nevaimbo vemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede ndevamwe vavachapiwa ruremekedzo rwePublic Service Long Service vachawana mubayiro weGyros Chira Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe vamwe vachapiwa rukudzo vanosanganisira Sekuru Kaguvi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni namapondera Mukwati, Queen Los K Kumalo nevamwe vanongura nyaya dzematongerwe nyika vachishanda nemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose
mamunangagwa hongu vamwe vanhu vanogona kunetseka kuti haandevekuda ndevebato reZANUPF kana kuti ndezvei asi ngatitarisewo zvimwe zvavari kuita mukatarira vari kuzama kuyananisa varume nemadzimai avo vari kunetsana izvozvo vari kuzamawo kubetsera vana vari kuzamavo kusumudzira zvikafu zvedu zvinobetsera pautano mai munangagwa vainda kuma provinces also varikuzama kuti vanhu vale zvikafu zvomumba.
Mumwe mugari wemuHarare vaONDV wayo vati vanofara chose nekupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo.
Tinoona vanhu vakaita sana Charles Mungoshi, ana Patisa Nyati, vana Garikai Magadzire, vana Dr. Fechungu, vanhu vatinoona kuti mune zvavaita zvacho vaita nemazvo uye zvakaita kuti nyika yedu ibudire ende parere.
Asi vati havafari nevamwe vari pagwaro raburiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera bazi redzidzo yepasi tsamba rechekurudzira kuti paitwe musangano wekuziya gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro. PTUZ inoti musangano uyu unofanirwa kupindwa nemapoka ose ane chekuita nedzidzo, kwete kuti hurumende iite zano ndega. Bazi redzidzo rinotenda kuti ratambira tsamba iyi. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo ratora danho iri mushure mekuona pamwe nekunzwa kuti hurumende yave pamberi panyaya yegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro kuburikidza nemashoko ari kubuda mumapepanhau, madandemutande pamwewo nezvavari kuona pasi. Bepanhau reHerald rinoti hurumende iri kushanda nemamwe mapoka anokodzera mukuona kuti gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro iri mugwara. Izvo zvinoteverawo kushanya nezuro kudunhu remasvingo kwegurukota redzidzo yepasi vakeine matema vachiona mafambiro ari kuita gadziriro yekuti zvikoro zvivhurwe zvisingaise vadzidzi pamwe nevarairidzi munjodzi yeCOVID-19. Vamatema vakaudza bepanhau reHerald kuti vamwe vatungamiri vezvikoro zvavakashanyira vakati vakatogadzirira kuvhura zvikoro chero nguva kana mutungamiri wenyika akangopa mvume yekuti zvikoro zvivhurwe. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vatenda kuStudio 7 kuti vatambira tsamba yePTUZ iyi, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita navamajongwe pamusoro petsamba yavo iyi.
Tsamba yaudzwa nepamusana pekuti sesangano tagara pasi tikaona kuti hurumende yakuda kutonoti zvikoro zvivhurwe. Asi isu tiri kuti no, kana musha wedu uchida kuti uchene ufambe zvakanaka, ngatisangotaure zvekuvhura chete. Ngatitange tatarisa kwatakabva nekwatiri kuenda, toona kuti munda watoda kunosakura mabadza acho tinawo here. Toda kunosakura munda tadyara here, kana tonatanga tasakura tozodyara mheno. Ndo zvati zvatiureza kuti dai tambokurukura taona kuti zvikoro zvatoda kuvhura tinoda kuzvivhura. Temu yacho yatoda kuti tinotanga inotanga pabiki perera pano, maexams achinyorwa pato achiperera pato, achimakwanani vanenge vaamaka vachibhadharwa sei. Ndo zvakawanda zvatoda kuti tinge tichitaura izvo. Poita nyaya dzekuti pane vamwe vari kuda kutransfer yavo, kune mutemo wakaiswa nehurumende kuti mukadzi anotira kune murume wake kana kuti murume anotira kune mukadzi. Poita nyaya dzemaleave days, inyaya dzakawanda zvikuru dzatachiti dai hurumende yetagara nayo pasi. Ndosaka tiri kuti ngapave nenhaurirano, consultation nedialogue.
Iyo tsamba yenyu yamasiya kubazi redzidzo yatambirwa here vamajongwe?
Chokwadi ndechekuti vari muministri macho vakuru vataungana ndoro tasita tsamba kwavari, dzimwe taendesawo kuministri ikoko. Nekuti enezvo zvinonetsa kakuti unopa munhu physical letter, nekuti vamwe vacho vanozotaura kuti uivhura vanofunga kuti vamwe tatozora unyewe covid kuti vamatemba vaite covid kana maitabela. Taisa kuti vadziwane panharembozha dzavo, tikapawo maofficials ekuministri iko kuti munhu wese akwanise kuwana tsamba. Chiri important ndechekuti imi kana matoiona tsamba iyo ndodaviro kuti kana kuna vamunangagwa vanayo. Ende zvinhu zvatikutaura nezvazvo hazvisi zvinhu zvitsva. Nyika ino yanyika yekuti we want to do with paperless communication. Tsamba idzodzi dzinoziva kuti vanadzo.
Musangano wamuri kukurudzira wakasadaidzirwa panozosvika kuvhurwa zvikoro, matanho apa amunotora?
Maitiro avo hatimboshori, atoramba tichingorova bembera kuti kana vama, nekuti enesu togara tichingodzokora zvimwe chete. Hatisati taita musangano kubva papinda vakeni matema basi, hatisati tagara pasi zviri fomal kuti nyaya dzatiri kutaura nadzo ndedzidzi nedzidzi nedzidzi. Mamwe maminista ese ataitaura navo vaiuya kumusangano vasingati maticha. Todawo kuti pave nemafomal meetings even akava virtual, tichiaitira pamadandemutande. Ngatiitei tionesane. Ndozvatiri kungotaura izvozvi kuti dai vateererawo zvatiri kutaura, nyaya iri kutaurwa inyaya yemusha wedu, inyaya yeteritori yedu yeeducation. Tine pashoni yeeducation, hatisi kuda kuti nhasi fambe mangwana mire, mangwana mire, mangwana fambe. Taida kuti patinopinda mundima gedzo robva radzika, mombe dzobva dzanzi foro, todhonza tinobuda kwete kuti kangoti kakati mamita matatu tamira taona dombo nepanga pachizvote pane dombo apo tikwere takanga kwagadzirisa pamusoro kuti kana tawirira kuti tukurima apo hatinotsvaki bimbu risingarimi.
Avanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Batore MDC Alliance rinoti bhuku renhoroondo yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa iro rakaparurwa nezuro harina kuburitsa mabasa akaipa akaitwa navamunangagwa munguva yegukura hundi apo vaive gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti pane zvinhu zvakawanda zvisiri mubhuku ravamunangagwa izvo vati zvinosanganisira zvinonzi zvakaitwa navamunangagwa munguva yegukura hundi nezvimwe.
Chokwadi, vana veZimbabwe tiri padambudziko nadambudzo. Dambudzo ounganidza vanhu kuti hanzi ndiri kulonja bhuku, kuparura bhuku. Bhuku racho zvirimo hapana, zvinotaurwa manyepo. Tiri kuona kuti bhuku iri rakangoitirwa kuti vataure nyaya dzemanyepo vachiudza vanhu zvinhu zvisizvo, vachisiya zvinhu zvakakosha. History yavamunangagwa inozikanwa nemunhu wese weZimbabwe. History yavo nemabasa avo anozikanwa. Avakaita kubva nguva yegukura hundi kusvika izvezvi, vana veZimbabwe vari kungochema nenyaya yemurume iyeye. Aita dambudziko guru sezita rake ratidai kuti baya, kuti baya panyamanete, kutirwadzisa, kurwadzisa vana veZimbabwe ivo vachidya zvavo nehama dzavo veukama hwavo. Vavo vanowirirana navo vana veZimbabwe vese tichinhonga shosve nemuromo. Saka tinoona kuti izvezvi kuvanhu vanounganidzwa nguva ino yeCovid, tiri kuti kune lockdown, vanhu havafani kusangana vakawanda, asi vanokokorodza vanhu vese muZimbabwe kuti hanzi aunganai, pane bhuku rangu rine manyepo riri kulonjwa vachiita kuti vana veZimbabwe vawane chirwere cheCovid. Zvinhu zvisina kunaka.
Mashoko avaHlatshwayo anotevera kuparurwa kwebhuku iri nezuro iro riri kudaidzwa kuti A Life of Sacrifice, A Biography of Emerson Munangagwa, rakanyorwa nevaimbo vanhengo yeMDC yaimirira Bulawayo South muparamende vaEddie Cross. Vanhu vakawanda vaenda pamadande mutande avo eFacebook neTwitter vachitaura pamwe nekutsoropodza bhuku iri, vachiti vamunangagwa vaifanira kunge vakashandisa nguva yavakatora bhuku iri richinyorwa kugadzirisa upfumi hwenyika. Uyewo vamwe vachiti bhuku iri rakanakira kuti veruzhinji vazive nzira dzakafambwa nemutungamiri wenyika. Asi gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko uye vari nhengo yeZanu PF, amai Monica Mutsvangwa, vati pane zvakawanda zvekudzidza mubhuku iri.
Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vazive kwakabva nyika yavo, nekuti hapana nyika ingabudirire kana tingati magenerations kuenda mberi angabudirire asingazivi kwakabva, nokuti history inokosha zvikuru kuti munhu wega wega azive kwakabva, kuti pane vakazvipira vakasiya zvese vachienda kunorwisa muwengi anga akasimba taura kuti never in a thousand years. Vachinozve kurwira munhu wese, nekuti vakaenda kuhondo havana kuenda kunozvisunungura ivo chete, asi kuti kusunungura munhu wese so that panowana maopportunities for munhu wese womunyika ino.
Bhuku iri rinotsanangura upenyu hwavamunangagwa kubva pavakapinda mune zvematongerwo wenyika, nyika isati yaona kuzvitonga, kusungwa kwavaiitwa munguva yehondo yerusununguko, basa ravakabata muhurumende pasi peutongi hwemushakabvuva Robert Mugabe, kusvika pari zvino vave mutungamiri wenyika. Nyika mubhuku iri vamunangagwa vanotsanangura kusungwa kwavakaitwa nyika isati yaona kuzvitonga kuzere, vachiti vakatengeswa neumwe yaive mutungamiri wavo munguva yehondo. Uye vanotsanangurawo kuti vamwe vavaishanda navo vakavatengesa kuna vaMugabe, vachiti vanhu ava vaida kuti vaurayiwe. Zvakazoita kuti vazotiza munyika muna 2017 vakazopindira mauto mune zvematongerwo enyika, zvakazokonzeresa kuti vaMugabe vasiye basa. Mutungamiri weDemocratic Party vaurayai Zembe vatiwo chinhu chakanaka kuti mabhuku anyorwe kuitira kuti veruzhinji vagoziva nhoroondo dzevatungamiri vavo.
Ini ndinoti chinhu chakanaka kuti vanhu vanyore mabhuku, nekuti anopa zivo yezvakaitika muupenyu hwomunhu kana kuti zvakaitika munyika kana kuti munharaunda. Rinenge riri dura rezivo kana munhu aisa zvinhu mubhuku, asi ini handisati ndariverenga bhuku ravamunangagwa.
Kubva pakaparurwa bhuku iri nezuro, bhuku iri rinonzi riri kutengwa zvinoshura mare, zvokuti nezuro chete zvinonzi kwakatengwa mabhuku anodarika zviuru makumi mashanu uye riri kutengeswa nemari inoita madhora gumi nemashanu ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Waziri mutsva weIran vaIbrahim Raisi vakatora mhiko nezuro yekuva mutungamiri wenyika iyi vakavimbisa kushanda zvakanaka nedzimwe nyika vaine tarisiro yekuti zvirango zvakatemerwa nyika yavo neAmerica zvibviswe. Hurumende yeAmerica yapindura mashoko avaRaisi aya zvine kutsiga mukati. VaRaisi havanozivikanwa zvikuru nekuva mutsigiri wemutungamiri wepamusorosoro muIran Ayatollah Ali Khamenei uye vakamboye mukuru wevatongi vemataredzi mosva vakadomwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna chivabvu. Sarudzo iyi inonzi haina kupindwa nevanhu vakawanda sezvaitarisirwa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina gwaro rinobvumidza vanhu vanobva kuHong Kong avari kugara muAmerica pari zvino kuitira kuti varambe vari muAmerica kwemwedzi gumi nemisere. Danho iri riri kuonekwa serichaita kuti ukama hweAmerica neBeijing huve panguva yakaoma. Vakaremara vanoti vari kunetsekana zvikuru kuwana zvikwanisiro zvakaita semawheelchair nemadhondoro kuitira kuti vakwanise kufamba vasina anovabatsira. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vakaremara muzvari Praxedes Chadambura, avo vanogara mumusha wekwanhekairo kuhwedza, vakaremara makumbo ese. Muzvari Chadambura vanoti vakawanda vakaita saivo vekumaruwa vari kutambura nekuda kwekushaya zvekufambisa.
Kune vamwe vanorarama neurema vanhu vari mumamisha zvekufambisa zvira kumahwiricheya nematrash ndozvimwe zvacho zviri kunyanya kunetsa. Ikunge vari vanowanawo kana nzvimbo dzekuti vagarewo hasati zvavabatika kuti vanhu vangazviwanewo sei, nekuti kuno kumamisha zviri kunetsa kuti vazviwane. Zvinoremera pakuti kufamba vanenge vasingakwanisi kufamba, nekuti munhu anenge asina zvekufambisa zvachona pechari kumawheelchair nematrash.
Zviuru nezviuru zvevanhu vakaita samuzvari Chadambura vari kutadza kutenga zvikwanisiro nepamusana pekushaya mari, uye zvikwanisiro zvizhinji zvavanoda zvinogadzirwa kune dzimwe nyika, izvo zvinoita kuti mitengo yazvo idhure zvakanyanya. Asi vashingirai nyakupinda avo vane albinism, murairidzi paHarare Institute of Technology. Vanyakupinda vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti zvikwanisiro zvigadzirwe muno munyika.
Tikakwanisa kugadzirwa muno nemainstitutions, we do have tertiary institutions, we do have even panokwanisa kutosetwa up a new plant inokwanisa kugadzira zvinhu izvozvo. Zvinokwanisa kuchipa because hapana forex inonidwa kuzvitsvaga, then zvinokwanisa kuzowanikwawo easily kana kutowanikwa mahara zvazvinofanira kunge zviri kuwanikwa mahara nevangade kuzvishandisa. Iwayo akakwanisa kusponswa akakapacitetwa iwayo negovernment, zvinokwanisa kubatsira kuti vanozoawana vakwanise kuawana zvakachipa.
Izvi zvinotsigirwa navatanyaradzwa matongo avo vane cerebral palsy vachiita zvidzidzo zveunyanzvi hwemagetsi emotokari paHarare Polytechnic. Vamatongo vanoti masangano ivakaremara anofanira kushanda nehurumende nevemakambani pakutsvaga nzira yekupedza dambudziko rezvikwanisiro zvevakaremara.
Wakaita database yevakaremara wokwanisa kuziva kuti tine vangani, wopota wachimaka database riyariya kuti rwendo runo kwauya zvakati, tiri kubatsira wakati nemahuche, tokubatsira wakati nemahearing aids, tokubatsira wakati nemaglasi dzekupfeka.
Vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, vaFarai Fanol Dzoma vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya zvikwanisiro nepamusaka pekushaya ruzivo nezvechirongwa chebazi ravo chinobatsira vanhu vakadai pachena.
Se Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare tine maoffices ku district rimwe narimwe muno muZimbabwe. Saka pane anenge achida rubatsiro rwakaita sewheelchair, macrutches, panotanga kuendiwa kuti awane rubatsiro ndopa social welfare, mazuva ano yakuzi Department of Social Development. Saka ikoko ndokunoitwa maapplication forms erubatsiro.
Vadzoma vanoti zvakakosha kuti vakaremara vawaniswe zvikwanisiro, asi vanofanirwa kutanga vaongororwa nebazi rezveutano.
Unoenda oitwa maassessment ekuti kana iri wheelchair unoda wheelchair yakamira zvakati inoenderana naye wheelchair iyoyo. Kana iri crash unofanira kupiwa assessments omezhiwa zvinoenderana naye kuti asazopiwe chinozoita kuti chitomukanganise wese. Tinoona kazhinji vanhu pangori nepfungwa yekuti kana iri wheelchair munhu anongozi atakubwanira wheelchair itora, but zvinenge zvisina kunaka nekuti wheelchair iyoyo haienderani neuremu hwake, haienderani nekukureba kwake.
Vadzoma vanoti vane chirongwa chakanangana nekutsvaga uwandu hwevanhu vakaremara vanoda zvikwanisiro.
Tine vatiri kuti isusu macommunity child care workers, saka ndoo vanhu vanotibatsira kuidentifya vanenge vachida rubatsiro. Vamwewo vanogona kwa kana kuine maprogramu anenge achiitika, kana kutoti pari kutambirwa kugogoiwa chibage ipapo, kana kuti pane musangano unenge uchiitika ipapo, vanhu vanogona kutiidentifya vachi nemaofficers anenge aripo kuti uyu unoda rubatsiro.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti dzinoshamiswa kunzwa kuti hurumende ine urongwa hwekubatsira vakaremara panguva iyo vanhu vakaita samuzvari chadambura nevamwe vavo vachiti havana zvikwanisiro. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, makundano etsiwa eWorld Boxing Show anga achifanirwa kuunganidza vatambi vane mukurumbira pasi rose muZimbabwe musi wa14 Nyamavhuvhu ambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board vaLorenzo Mbudzana vati vambomisa makundano eWorld Boxing Show aya kusvika panguva inokodzera nemhaka yeCOVID-19 iyo iri kurova zvinotyisa. VaZimbudzana vati mamiriro aita chirwere ichi munyika haakodzere kuti vaenderere mberi nemakundano aya ayo vaive vakumbira nekupiwa mvumo kare nehurumende kuti aitwe. Asi VaZimbudzana vati kambani iri kuronga mitambo iyi yeLion Heart Productions yekuAmerica yazvipira kuti makundano aya aitwe kana nguva inokodzera yasvika. Makundano aya ari kutarisirwa kuunganidza vatambi vakaita saLee McAllister uyo ane bhande reWorld Boxing Organization rehuremu hwemiddleweight. Vamwe vacho ndeChris Eubank Jr. uyo ari pachinhano chechitanhatu muWorld Boxing Federation muremu hwemiddleweight, Justin Mayweather wekuAmerica pamwe naHarry Simon wekuNamibia uyo akaita mukurumbira mazuva ake. Anotaura akamirira varongi vemakundano aya vaGilbert Munetsi vati vane urongwa hwekupawo vatambi vemuno mukana musi wezuva iri.
Panguva imwe chete iyoyo tinenge tichipiwa mukana kuzvizvarwa zveZimbabwe vari vatambi vetsiva. Saka tiri kuvapa mukana iwoyo kuti vange vachitambawo mutambo wepamusoro wakadai vachiwanawo pundutso kuburikidza nemari dzavachange vachibhadharwa dzinenge dziri nani kudarika idzo vanosimbopuwa.
Vatambi vemuno vari muurongwa uhwu vanosanganisira Tinashe Madziwane, Brandon Denese, Monalisa Sibanda, Zviko Danzva, Peter Pambeni naHassan Milanzi. Milanzi weCharles Manyuchi Academy anoti haasi kumira gadziriro yake makundano aya, achiti chinangwa chake kutevera nzira yaManyuchi uyo ane mukombe weWorld Boxing Federation.
Itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndingolidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
VaZimbudzana vati vachazivisa mumazuva anotevera kuti mabiko emutambo wetsiva aya ave kuzoitwa rini. Lion Heart Productions yakavimbisa kuti makundano aya akatambwa zvakanaka ichaita mitambo muZimbabwe mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chiri kufamba zvakanaka chose munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekusokuhaya amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapha esigodini okujale ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center, ngokho abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesa. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi waseMathebeleland uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwenhlanganiso yeWorld Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama quarantine centers, sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befikela kulindawo. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Yeah, ePlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaya amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapha esigodini okujale ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center, ngokho abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezi khexe lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona ukuthi iPlumtree nangwayo ayila iquarantine center. Ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini enyathi umbabani eGwanda kumbe njengakathi sathi sokusenzakala kuthathwe ibhasi beze befakwa eBikebridge khatshana khona ngale. Ngenxa yokuthi kungalasa queue uhulumende ekhangele kwezinye izindawo lapha dengavula khona, kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisemngcele weboda wePlumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana, nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bikebridge nasa sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatrasi, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube le minye imibheda kwenzakale njalo le ndaba leyo yokudla. Abantu abaningi babaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Lingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lokulwisana le-COVID-19?
Uhulumende ye ulesikhexe, kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ele-COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma-quarantine centers abangakwanisa ukuthi abagcine kuhle.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngumanyano we-African Union ukulwisana legcikwane le-coronavirus. Lokho kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-coronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo lakwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,489 labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe o-Heroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe u-Auxilia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezomfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKestrel Conventry lo-Archbishop Ezekiel Gutti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uMnumzana Walter Kamba, Phineas Makurani owayekhokhela i-National University of Science and Technology, Hopewell Sata labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mungoshi, intatheli zendaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kaguvi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozikeyi Khumalo. Umphakathi waseMathebelele nduveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Programme. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Programme bakhala ezimathonsi bethi belukasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Programme, unkosazana noMathemba Mthimkhulu, uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesa. Okunzima besihlangana la asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla, kodwa nxa sebesikhipha sokusitsha ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothiwa kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Programme. Mina besikhangelele ukubana inani lelo lengezwe la babethembisile ukuba bazayingiza, ngoba manxa sikhangele ngomumo welizwe langeCovid leyo langendlala ekhona nje ebantwini, so World Food Programme ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini nasezimolini lapho, okuzenza ukuba ngalathi esifida abantwana ezindlini kuma-community, sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Programme seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi impi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yekuthi sekumele baphume phandle baye phanda.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuchiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo.
Asingakhohle ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program, iWFP ngamafishane, ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlambe bayagula kakhulu kumbe bayakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabafelokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukudla abantu babo ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacile ukuthi uyabezaphila njani.
Inhlanganiso ye-World Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo. Abe-World Food Program bathi batheleli inyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke. Ngakho-ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye. Phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama-ATM card amatsha okuthenga ngawo ukudla. Emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilitshumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa abele gcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uselethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela kugatsha lwezomnotho, olwezempilakahle, olwezomvikela lolwenhloli zikahulumente. UThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Esethuleli sizwe izolo inguquko aseyenze kudale labaphathi ntambo bakhe, umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Tito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla. Umphathi ntambo ogatsha lwezomvikela unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise. Umnumzana Zweli Mkhize obephethe ugatsha lwezempilakahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla. Ezinye ingatsha esezilabaphathi ntambo abatsha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli, ugatsha lwezokuxhumana, olwezindlu, olwezokuthekela, olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane.
Firstly, we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic.
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Loba nje ingatsha zonke zezomvikela kokuqela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka ukwenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele usele lesi sikhundla osekwenze iningi lathi kusobala ukuthi untaba ayikhonjwa. Inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugatsha lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwehofisi kamongameli sekusolwe ngabanenge. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga.
Hayi, lokho kuyesithusa kancane ngoba sokucishe kufana nalokho kwenziwa umnangagwa kulelizwe laseZimbabwe. Ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1. Kungenzeka aphatheka kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power.
Kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele ukuba udlakela olusanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende.
This is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe.
His responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU PF kuphela. Kodwa ke unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabutho Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhla ka 31 December 2021 ukuthi kube lendlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselele. Ngabe kube lojintsho ku Department of Home Affairs lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuthi kodwa ke sithabela ukuthi kazange kube lojintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekhuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Imaging Technologies ngontulikazi, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqeke ama computer abanye ama cyber hackers.
Already we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona, kutsho uBlinken. Kungakedluli iviki ngemva kwa mazwila elemelika lethu le umbiko lisola ele China ngokuganga elikwenzayo ebulenjini beinternet. Imelika yethu le umbiko ibambisane le NATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, New Zealand kanye lele Japan. Ugatsha lwezomvikela kwele China luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Blinkene kumbiko wakhe uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe imali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lapho egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abaningi. Ngaphandle kokuthembisa kwele China ukuthi alisoze liphatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi ele China silikhangele ngokuganga elikwenza zayo ekungeneni kuma amakompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abaletalenta kwezemidlalo ukuze eZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo, ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we-2020 Summer Olympics, uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo kwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka 2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele, singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo, kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo yama Olympics, ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu kwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umqeqeshi oqeqeshe iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kwimidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka 2016, uShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kuleyo msebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kule zinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe, njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu, kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi siyenze kuhle kule mncintiswana akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hathi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe kubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendulo emidlalo efana nama-Olympics, ukuthi sizame ukuthi lathi esispecialize sibone lapho ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu, kube yikho lapho esifidizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi banala lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi, njalo sesikhangele sananze la futhi lezikhadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezama world standards. Ngakhala ke lapho ke amadlali bethu esibahambise kuma Olympic Games la abese Japan, izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani, bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye-2020 Summer Olympics kwele Japan, njalo akula ngisho loyedwa othole imendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba eqede esendaweni yeshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Purcell-Gilpin yena uqede esendaweni yamashumi amabili. UDonata Katai uqede esendaweni yamachumi amathathu lani. UPeter Wetzler uqede esendaweni yamachumi amane lambili. Uthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamachumi amahlanu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMzobanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukoBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Svandi.
Bang!
Ngina kwezomculo ngo-2014 lapha ahlupha khona ngengoma yakhe ukwasa kwasa. Kadali uyasebenza ecula esiyaphambili. Kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7.
Elamelo kuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi. Ngizalwa eNtumbane kobulawayo. Njalo ngikhulele khona eNtumbane. Ngafunda eNtabeni primary school, secondary ngasengisiya eFatima High School. Yeah, yikho ke lapho uqale khona ezomculo because eschool I was in the school choir, ngabe ku school drama, esecondary lakho ngayenza itheater.
Wathanda ucule semncane pho igama leli lonake livela ngapi?
Ngakithi singu 7, so ngaba ngu 7 ngasengisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7. 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini bathi it's the number of perfection. Abantu abangi-inspire kwezomculo uBaba Majayivana and the late uFela Kuti, le community ngananzelela ingoma zami ngezokuba happy ngezenjabulo zokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-best dance and house artist of the year emncintiswaneni wokuzokucula walonyaka oweZimbabwe Music Awards 2021. Yena-ke ucula umculo etshiyeneyo yikho nje ezibiza Flavor Fuser.
Kahle kahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito ngidobhe hip hop ngidobhe ku traditional music afrobeat ngidobhe kuma piano. So ngathi ukuthi mina ngiyenza i-house music. Angabile album ngikhipha ama-single every year ama-single kodwa lo nyaka ngisebenzi album okuthiwa ngu-United Country of Africa.
Ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo ecule labalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7.
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Mbonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7 MZOE S EVEN, Twitter MZOESEVEN, ku Instagram MZOE_SEVEN, lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge Mahlabezulu.
Seven is going to say like what's up? What's up Friday? Mom Kuruake or Shagazayo. Citizens of Pezulu, Mom Kurugamzo 7. Belasondo El Degini Lonke, Ikamram Yezo, Jesus Band.
Cholo, the pandemic. Pandemic, Jolo, the pandemic, Jolo, the pandemic.
Lo umculi umzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7 yena ke ocula umdumo weAfrobeat kanye lehouse music ewobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathabeleland South ama quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlangano.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.